kutara naye boyi rakuimba ndirona izvo rakubarwa naro ndiyo dzisanzi zvingana inobva kumashungu kudzaka kujerera
saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga rini
yezvi ndakaitanga mugore ra2019 pandanga ndirikugara kugweru ndopandakatangira music ndakatanga naproducer inzi Magic Complex.
Chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi?
Chinhuwo chanda ndisingatarisiri kuti pamwe dzimwe nguva tingaimba but mukufambawo mumachecho ndakazvisongodzwa nchinzi kuonyaku iri mukuimba music as well so just try music ela tried zvakabva zvabuda zvakanaka zvichizvenzisisa zvazvachaita.
Nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi vamwe kana muukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe imi zvakatambirwawo sei nemhuri yenyu?
Vamwe vakazvitambira zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire because vanenge vasati vazvinzwisa especially palevhel kuti iri kutanga hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa saka vamwe vanenge vachitonge kuti kupedza nguva zvosi vachirombe but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuita into music unobva wangoramba uchiita tariro machiro zvingoti nerivere mazuva zvichaita zvakanaka.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Ya, zviri kutora nguva mbijana but so far pane level tichitarisawo level upcoming artist vanhu vandititambire vakawanda saizvozvi zvikutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maradio ndestudio sezvin zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zviri nani saka tarine tinayo zvakakora.
Mane nziyongani mukoma Nice Boy?
Sofa nziyo dzandabudisa zvinosa 34 ndiri kusanganisira maalbum nemasingle tracks.
Mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabo?
Sofa apa vaimbi vandakambobatawo varimo muindastry vanga vagara varimo ndakamboitawo kolabo mukana wekuwana baba Nicholas Zakaria, ndobva ndaita namukoma Topi Vai, ndobva ndaita namukoma Tigoin, ndobva ndaita naainzi mukoma Script Muller. Ene kunze kwenyika ndakaita naSlizer wekuBotswana. Na DJ Yaso South Africa ndobva ndaita nanexizdiekuzambia.
Matambudziko apa amuri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Ndakamboita machallenge ekusangana nemacontract ekuvadzanzisa kuti macontract anoreedzwa nezvenguwawo zona ramangwana zvaakuita zvaakungova chiri kutarisira. Then koitawo machallenge ekuti seupcoming artist nyika yedu zvinotitorei nguva kuti uzikanwe kombidharei kuti kuteikushe zvinoda social media zvinoda mari yakawanda mari yemavideo mari yekupromota itisi.
Vateereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi?
Ya, ichokwadi tina kuti nezviro chaiko takatobva tabudisa imwe song yedu yatakabudisa iripopa YouTube izvozvi. Then musi wa14 February vanhu vane Valentine's Day saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentine's day yatirikubudisa musi wa10 February inonzi iyo Away.
Vateereri vandao kubatai vanokuwana ipapi?
Phone number dzangu dzinoti +26 3 7 7 6 7 8 6 3 7 4 +26 3 7 7 6 7 8 6 3 7 4 kana kutibata pamasocial media pages edu. Page rangu refacebook rakanzi Nice Boy Ngoma Round pane namba dzangu dzitoripo. Ezve mamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi Nice Boy Official zvinobatika zvakare.
Ndekapi kambuka mungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai?
Chirocho.
Vatangirei tinzwe nzwisa?
Baba tarirai nguva ozviroto zvadzisainyare
irimo mupfungwa ndizvo zvikopfu handidzo pfungwa dzekupfunga rugare asi denga roti handiwo mwaka asi mangu mupfungwa wanonoka mwaka ziroto ziroto mwari we mwari we ziroto tarirai yave kena chashi gandaba Nijingon vishinga inindiri mujangwa Mwea wangu haunarugare Baba tenzi ndanzwa Nekurota rugare kuope Saka zino ndiyo yava Taka 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 takunge chitamba Ndichipamba Zino yava temu 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 pamu Kunge chikamba Ndichipamba Ziroto Ziroto mariwe Mariwe Ziroto Charirayu yave Baba Ziroto Ziroto baba Mariwe Ziroto Sawira mugomba Nirikungorota Nisinga zubate Wea wangu Auna mparo Niwanzi chava Nisinga we Baba Charira ziroto Siri mumpungwa, ndizo zikopu Andizo pungwa, zekufunga rugare Azidenga roti, andi womaka Azimangu mpungwa, wanono kamaka Kuyo maka, au kwa nene Iko kena, chashika ndapa Nijingon vishinga, inindiri mujangwa Mwea wangu, haunarugare Baba, tenzi ndanzwa Nekurota, rugare kuope Ziroto, ziroto mariwe Mariwe